Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwetilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 10, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vemachechi vanoti vari kuedza kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavakurudzire kuti vaite musangano nevemapato ose ezvematongerwo enyika vemachechi uye vemasangano akazvimirira oga kuedza kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Bato rePDP roita mhemberero yekusvitsa gore raumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano reCatholic Bishops Conference of Zimbabwe, Father Frederick Chiromba, vanoti zvakakosha kuti munyika umo musina kugadzikana pari zvino muitwe nhaurirano nemapato ose ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira oga. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vachiromba, tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nyaya yemasangano ari kuratidzira akaita sevechidiki akafanana na hashtag this flag netajamuka.
Ya, pane zvirungo oneka mazuva ano zvongoti kune vazhinji vari kungosarudzwa kuti pamwe vangaita zvipi sevanotaura ivava vongoratidzira nenzira dzakasiyana-siyana. Tingangoti dzimwe nzira dzirungoradzwa pamwe kakusagutsikana ikaka katiri kutaura nezvako kuti pane kakusagutsikana. Asi zvakadaro zvakare nyange kuratidzira ikoko kunongoita kwechinguva hunyatsoona kuti zvinozoenda kupi kune ramangwana. Saka rinova dambudziko zvakare nyange kumasangano kuti nai vedu tiri kuenda kupi. Nokuti chinhu chikuru ndechekuti vanhu vazive kuti vari kuenda kupi, kwete zvinhu zvinongonyuka musi iwoyo zvopera zvakare.
Saka pangaitwe sei ipapa kuti vanhu vaite muonera pamwe chuma chomuzukuru?
Chinhu chakakosha ipapa ndechekutoti ongu tiri musituation yatiri. Zvakuda kuti ivo vatungamiri vanobva kumapoka akasiyana-siyana vatingati mastakeholders akasiyana-siyana vaise misoro pamwe chete, pave nechibvumirano chokuti toumba nyika yedu nenzira ipi. Sokubatana kwatakaita zviye zvataigadzira national constitution yatakazopasisa muna 2013 chakava chinhu chakanaka kunyika. Togona kuita zvimwe chete kuona kuti tobuda sei mudambudziko irori senyika tiri pamwe chete.
Asi kubva zvamanyura tsamba idzodzi dzenyunyuto, mambo kumbira here kuti mutaure nehurumende kuti dambudziko iri rigadziriswe rapinda munyika?
Tingati nehurumende tinongotaurirana ma relevant ministries, tinongoramba chingotaura navo. Tingati zvinhu zvatinongoita on an ongoing basis kuti tongotumirawo mashoko kwakati nokwakati kuti dai zvinhu zvagadziriswa.
Ko, kumutungamiri wenyika makamboedza kuti mutaure navo here?
Hongu.
Vakati kudi?
Pari zvino hatisati tanyatsopedzisa zvatiri kukurukura zvokuti tirungotarisira kuti pamwe tinyatsosvika pekunyatsowirirana. Sekutsanangura kwandaita kuti dai pava nekugara pamwe chete kwemastakeholders akasiyana, sangano rinogona kubatsira kuunganidza vanhu ivavo, totaura pamwe chete, tovana maonero mamwe chete.
Munyori mukuru wesangano reCatholic Bishops Conference of Zimbabwe, Father Frederick Chiromba, vari parunare muHarare. Bato rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navatendai biti riri kuita mhemberero yekusvitsa gore raumbwa. Mhemberero idzi dziri kutarisirwa kuitwa kuBulawayo mangwana. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vabiti kuti tinzwe zvizere.
Mabiko birthday takakoka vanhu vakawanda vemama political leaders, mapolitical parties ese vanosanganisira vana Dr. Mjuru, vana baba Tsvangirai, vana baba Watchman Ngube, vana baba Davengwa, nevanhu vedu. So I hope kuti vachauya. It has been a very difficult stage yekuorganiza musangano iwoyo, nekuse kuziva kwamunoita. Takambonyimwa permission since tamaterrorist, tichida kupwanya Herald, tichida kupwanya chakati chakati, tichizopiwa. So zvanga zvichingonetsa, zvanga zvichingonetsa. So tinotenda kuti Mwari atisvitsa patasvika ipapapo. Vanhu vedu vari kufamba vachibva kwakasiyana siyana, but mari dzemabhazi dzinonetsa. So I'm sure kuti mangwana tichaita musangano wedu wakanaka.
Matima adaidzawo vamwe vatungamiri vemapato anopikisa, sei maronga kuita izvi?
Isu tiri very clear mukoma Blessing kuti hondo yatasarisari nayo iyi ihondo yakanangana nechinhu chimwe chete chekubvisa ZANU PF naRobert Mugabe. Tozvichenji. Saka panofanira kubatswa kuita mubatanidzwa, nekuti hapana pati muZimbabwe iri yoga inokwanisa kuti ibvise ZANU PF. And mapati ese anocontributa something patafura. Kune mapati anokwanisa kuzadza mastadium, kune mapati anokwanisa kuzadza mastadium epfungwa, kozvira mapati anofunga zviri strategic. Saka munhu wese anounza zvinhu patable. So kudai kuri kunzi taitozvigona, kana vana mukoma Kitnot, kana vana mukoma Dine Mnenzwa, taitoda kuvaona kubhuruwa iko kuti ungorakidza vanhu vana veZimbabwe kuti tokwanisa kusenza tese. Chiri papa ndechekuti vana veZimbabwe vacho ndo zvavari kuda.
Asi tisinganyanyopindepinde pane zvamuchataura mangwana acho vabiti, mungati zvii zvamakwanisa kuita mugore bato renyuraumbo?
Isusu mukoma Blessing tine chipo chekunganzi kufunga kwekwe. So chekutanga tisu takafambisa seri nyaya iyi yekuti political parties abatani tabva kumandeu musi wa 26 April 2014. Inyaya yekuti I don't think pachine munhu ane contest nayo. Number 2, takatanga kufambisa nyaya ye National Transitional Authority yekuti ndo zvatoda kuita izvi. Handifungi kuti pane munhu atine doubt nazvo. Then imwe greatest achievement yedu yandingati tinopfuura any other political party muZimbabwe inyaya yeshamwari dzatinadzo kunze kwenyika. Tine maofisa atinopinda yekuti vashoma vanokwanisa kupinda. So party yedu iyi hongu iri 1 year old zvayo, but ine something chainocontributa kubody politic yeZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Hurumende yeAmerica iyo yakatemera Zimbabwe zvirango inoti iri kuramba yakaisa ziso rayo pane zviri kuitika munyika, kunyanya panyaya dzekuratidzira kuri kuitwa nevanhu vakawanda vachirwira kodzero dzavo. Imwe nhengo yedare reCongress vachivawozve nhengo yekomiti inoona nezvekodzero dzevanhu, amai Karen Bass, vanoti America inofanirawo kujekesa nyaya yekudyidzana kwayo neZimbabwe. Asi vati vari kufara nemutongo wedare repamusoro wekuti mapurisa pasi pebumbiro remutemo havana kodzero yekurambidza vana veZimbabwe kuratidzira vachishandisa mutemo wePOSA.
I think we're at a crossroads with our policy and we need to figure out what we're going to do next.
Zvino muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Asi tiri kufara nekuti matare ari kuratidza kuti haana kwaari kurerekera tichitarisa mutongo wavakapa wekuti vanhu vakwanise ivo kuratidzira.
Nhengo yedare reCongress muAmerica vanowazve nhengo yekomiti inoona nezvekodzero dzevanhu, amai Karen Bass, vari muno muWashington DC. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tiri kutarisa mashoko akaturwa negurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa, avo vakazivisa kuti hurumende ichagumura vashandi vanosvika zviuru 25. Asi kuvamwe vashandi vari mumakambani zvinonziwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mukuzaya nyaya iyi tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Vashandi havana kugadzikana panzvimbo dzakasiyana-siyana. Vakawanda vanenge kwakuenda kumavasa uko, asi hapana chiri kubuda kufanika muhoro iyi inenge isingabhadharwi kana yazobhadharwa unototambudzika kuti mari yacho ukwanise kuiwana kumabhengi tiri kuona tingati maconditions of employment kana kuti kushanda kwacho kumavasa kwadzo kunetswa-netswa vanhu vanenge vakashushikana zvavo maripoti tiri kusangana nawo ndezvokuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka munyika hapana zvokuita iyo zvino asi zvinhu zvinenge zvichishupa chaizvo
koka hurumende inenge iri kumbotiwo zvinhu zviri kuti fambei kubva zvayakarambidza zvimwe zvinhu kupinda munyika ichishandisa statutory instrument ya 164 ndozvamuri kuonawo here vanhu vaakudzokera here kumabasa
kwete kwete hatisati taona tingati pachirungu kuti kuwa capacity utilization kuma companies kana kuti tingaona maproducts anoitwa muno muZimbabwe achiwanda kuma shelves hazvisati zvaoneka asi zvatiri kuona ndezvekuti tikundoona zvinobva kunze kwenyika zvinenge zvati kwirei mutengo hatizvizivi kuti zvinenge zvapinda sei kana kuti pane vanhu vanongopiwa nemukoto vanopiwa malaisensi yekuunza zvinhu izvozvo saka kubhana kwezvinhu kuti zvapinde munyika hakusati kwawedzera kuwanda kwemavasa munyika vashandi vachiri kurasikirwa nemavasa makampani achiri kuvhara hapana machanges aripo on the ground
ko zvii zviri kubudawo panhaurirano dzamuri kuita kuTNF uku
iyo zvino tiri kuwirirana panyaya yeLabour Act kuti nyaya yekushanda nekushandirwa inobatwa zvakaita sei tinotamboti fambei nenyaya yekuti pane nyaya dzagara dziripo kuInternational Labour Organization tinoiti ILO dzakatenderana kuti pane zvatinofanira kugadzirisa tingangoti izvozvo pane positive kana kuti pane kuwirirana kuriko nenyaya iri kutaurwa-taurwa iyi yespecial economic zones kuti Labour Act haifanirwi kuva ichibata-bata vashandi veikoko tatenderana kuti haiwa haisirizvo izvozvo inofanira kuva ichishanda vashandi veikoko vanofanira kuprotektwa nemutemo tatenderana tingangoti nhaurirano dzaiita pakuTNF nguva yapfuura masvondo mairi aya kunenge kwaita progress chaizvo
kosei vamwe vasingadi kuti vashandi vari kumaexport processing zones havange vachibatwa nemitemo yevashandi
pamaproposals anga auya kunge kusina tsananguro yakakwana yokuti vari kusegregata kuti zvaita sei
munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tine hurukuro nemumiriri wemutasa central kumanikaland vatrevor saruwaka avo vanoti vanofara nekutaura chokwadi kwavanoti kwakaitwa nesangano rezimbabwe human rights commission iro rakaburitsa gwaro rakaburitsa pachena kuti bato riri kutonga rezanupf riri kuita zvematongerwo enyika mukugovera vanhu chikafu mukuzeya nyaya yegwaro iri tabata vasaruwaka
Blessing ndinonzwa kufara nechokwadi takabuditwa Human Rights Commission nekuti tinosonge tine kakutyira nekuti mamwe makomisheni anokwanisa kutadza kubudisa zvinenge zvichiitika nemazvo nenyaya yekutyidzirwa nevanupf asi apa ndoda kukorokotedza weHuman Rights Commission kuti apa wakanyanyisobudisa chokwadi maitikiro achiri kuita unotondera Blessing ndine nguva yakareba ndichingobuda ndichitsanangura nyaya yekushandiswa kwechikafu nemainput kutsigira kana kusimudzira bato revanupf vamwe vasingatsigiri kana vanofungidzira ndavadzigiri vanupf vachinyimwa izvo zvinova zvinhu zvakaipisisa saka ndinofanira kuti gwaro rakabudisa muchokwadi wezvinhu zvatagara tichichema nazvo minista wewelfare aizviramba mupurezidendi wenyika Mugabe anobudawo pachena achiramba kuti vanhu vese hapana ari kunyimwa asi ongorora yakaitwa neHuman Rights Commission yakabudisa pachena kuti zvanupf nehurumende iri muZimbabwe iri kushandisa chikafu kuita zvematongerwo enyika zvinova zvinhu zvakashata zvakanyanya
imi munharaunda yenyu yamunomirira mungatiudza kuti ndiani chai anopa chikafu uye zviri kuitika here izvo
Blessing ndingadawo kuyeuchidza kuti musi wa8 January gore rino vanhu vemamuta vemutasa central vakaratidzira pagmb depo pavainyunyuta kuburikidza nekutafambiswa zvakanaka kwechikafu. Vanhu vainyanya kumiramira zvisiri kunze kwemutemo machia person ezanup f avo hatiti kuri kuona nyange nanhasi vari kushandiswa mune dzimwe nzvimbo kunotora chikafu. Da ndikava kuda kukuzivisa kuti vekuministry wewelfare vanokurudzira kuti macancellors akasarudzwa nevanhu anga achipindirawo mukuyananisa kuona kuti zviriko nemazvo here, asi ndinosuwa kuti kune nzvimbo dzinotungamirwa nemakansela emdc madhi mazhinji havasi kutendera kuti makansela apindi ange ari mukati neurongwa vachisarudza vanhu vakadyiwa nemakansela ivavo kuti vamirire paurongwa wekupiwa kwechikafu. Pamwewo masabhuku avo vanotora zvekuita kubva kuzanup f ndovamwe vari kuenda pamberi kunyima vanhu vanofungidzira ndevemdc kana vanotozivikanwa vachipa vanhu vasingakodzeri vachipa vanhu vezanup f. Ndinorwadzirwa blessing kuzivisa kuti tine nzvimbo dzakawanda dzekuti mayouth officers ezanup f avo vakapinda basa kuburikidza nemhosva dzavaipara muna 2008 ndo vari kutonyanya kumira pamberi vachipiwa chikafu chevakaremara, vachipiwa chikafu chechembere, vachipiwa chikafu chenherera, vachipiwa chikafu chevanorwara vulnerable groups. Ivo vari vanhu vakazvisimbira vari kupiwa mari pachena vasina chavashanda mwedzi wese. Saka zvinhu izvi zvinhu zviri kuitika munzvimbo dzedu blessing, asi ndinofara kuti ripoti iyi yaragidza pachena kuti ichokwadi uyezve panofanira kuti patorwe matanho akasimba kuti zvipere.
Taane gwaro iro riraburitswa neHuman Rights Commission, imi senhengo yedare reparamende muri kurongawo kuita sei kuti dambudziko iri rigadziriswe?
Blessing, ini ndikutoti pachavhura paramende apa chada kuti minista anoona nezvekugoiwa wesocial welfare minista Mfumira waishuwe statement vachipindura zvabudiswa neHuman Rights Commission. Izvi zvijeke kuti matanho avachatora iwo saminista ndeapi? Isu sevamiriri vevanhu ticharamba tichingomeka shuwa kuti kunenge kuchigoviwa chikafu tirambe tichikurudzira mapazi ehurumende anoita basa racho kuti ameke shuwa kuti munhu wese tina basa kuti anobva kuzanup f nobva kumdc awana kunyanya avo vanenge vari vulnerable vangopihwe nenyaya yekuti vatori vulnerable, kwete zvekuda kuzombotsvaga kuti munhu anotsigira chii. Dai zvainyatso kumira nezvekutsigira iwo unozviziva kuti zanup f ine vanhu vashoma shoma mukati menyika ine vanoitsigira, saka havanga achipedzi neushoma hwavo. Ndingadawo kuziva kuti like kwandinobva kwandinotungamirira haisina rutsigiro rwakanyanya, saka chikafu hachingauyi kunopiwa vanhu vashoma vakadaro ivavo. Chikafu ngachiende changangonangana nemhuri yese yezimbabwe nekuti ndo vanokodzera kuti vawane.
Ko, muri kumbotaurawo here nemasangano anopa rubatsiro kuti ndo zvaakuitika izvi pane chikafu chavari kupa munhu wose muzimbabwe asi chichizoguma chisasviki kune vanhu vachinofanira kunge chichipiwa?
Izvozvo ndinoita chokwadi, tagara tichivafambira mahofisi mavo tichivatondedza kuti vamire vemusambangwena varegedze kutya, nekuti mamwe maorganization anozvimiririra ega mango anopiwa mvumo yekusenza mumadistrict nananamugp mada papamwe pacho vanodzamara vaakutya mada ezanup f vodzamara vaakuteerera zvisirizvo.
Mumiriri wemutasa central mudare reparamende vari nhengo yemdct vatrevor saruwaka vari parunare kwamutasa kumanikaland. Iko zvino tochienda kuna Mavelas Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chamunopakurirwa neni Mavelas Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Savannah Madamombe vanogara ivo muNew York, uye pari zvino vari mumwe weavo vari kuronga kuratidzira pachauya mutungamiri wenyika President Robert Mugabe kuNew York, apo vari kuratidzira ivo nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuita zvinhu munyika.
Makadi, ndinoitwa Savannah Madamombe, ndiri kuNew York. Tiri kuronga kuti panouya mukuru wenyika vaMugabe musi wa17 panovhurwa UN inenge ichiita sangano rayo kubvira musi wa17 kusvika musi wa21 isusu tinenge tichiratidzira kwemazuva anokwana mashanu. Tiroda kuratidza kunyunyuta kwatiri kuita nezviri kuitika kumba. Kunyunyuta kwatiri kuita nekushaya kwatinoita mikana yezvakawanda isu vana veZimbabwe.
Zvinyunyuto zvamunazvo nyanya imi semadzimai ndezvipi?
Kune zvinyunyuto zvakawanda. Kuno kunyika yatiri yatinogara isu semadzimai tisu tinoona kuti vana vari papi even kumba ikoko kuZimbabwe. Tisu takabata mhuri dzedu hatirege nekuti tabuda kunze kwenyika kuti vadya vaita sei. Izvozvi mhuri dzedu tinotoita zvekuti zvekutamba chirongwa chekuti tinotenesa mari pamwe chete totenga chikafu kuti vanhu vadye kumba. Zvese izvozvo tisu semhuri dzemadzimai because tinoda kuona kuti vanhu vadyei, vana vari kuenda kuchikoro here, vana vari kupfekei muno. Semadzimai kana mawira anoita madzimai mazhinji ari munomu vanenge vasina magwaro akanyatsoti ekuti vakwanise kuita uyu mabasa avanenge vakabva vachiita kwavanenge vari. Zvinoita kuti vakadzi vapedzisire vapinda mutsaona dzekubatwa nhapwa kana kushandiswa zvisirizvo nenyaya yekuti vanenge vachingotsvaga kuti ndoita sei, ndopinda papi, ndorarama sei. Idzi nhamo dzatinoona vakadzi vakawanda vachiona vari muno munyika dzekunokwe. Zvimwe chete nekumba, vakadzi vari kupinda munhamo dzisenge nhamo dzatakaona vakadzi vaakuenda kunana kuweiti vachinotapwa nekunzvimba dzakawanda nekuti vari kungoedza kurarama. Asi isusu nekuti vakadzi hatizogona kuzvichengetedza tinowanikwa tapanhamo dzakadaro patsekwende dzakadai idzi.
Muchange muri kuratidzira muri pai chaizvo uyezve munoona zvichibatsira here izvi?
Saka ticharakidzira tapiwa magwaro ekubvumidzwa kwekurakidzira. Tichange tiri paUN chaipo pana 42nd pane panobvumidzwa vanhu kuratidzira, pakagadzirirwa izvozvo kuti vanhu vapote vachirakidzira. Saka isusu ndopatapiwawo nzvimbo yedu yatichange tichirakidzira tiri, ende nzvimbo yedu yatapiwa iri pamberi chaipo chaipo patinokwanisa kuti tinotoona vakuru vedu vachiuya vachipinda vachienda kuti zvimwe vangazwe vakaona isu vana veZimbabwe takamira ipapo. Kuti zvinobatsirei? Ndodaira kuti zvinobatsira nekuti takuona nyangwe vanhu vakuru vedu kuZimbabwe vasiri kutaura nesu, asi tinoona nekunzwa zvavari kuronga. Ndo zvinotiratidza kuti vari kutinzwa, vari kunzwa zvatiri kutaura. Zvakawanda zvavari kuronga, vakatouya vakawanda vari muno mune dzimwe nyika dzino zvavasingasimboita kutumira vanhu vavo nenguva yakareba. Saka varipo, vari kuzvinzwa. Tinobvuma, tinotoziva kuti vari kuzvinzwa. Tinoona nemarongera avari kuita, vari kumba vachigadzirira kuuya, magadzirira avasiyana nemagadzirira avanosiita. Saka kubatsira kwazvo, dzimwe nyika dzichatinzwa, isu vana veZimbabwe tichakwanisa kuti nekuti kumba kwavari kurambidza kuti tiratidzire, saka kuno havakwanisi kutirambidza kuti tiratidzire, ticharamba tichitaura. Ende mukutaura ikoko mukuungana kwataita omuka, zvakawanda zvatakukwanisa manje kuti tibatsirane tichitaura kuburikidzira nekuratidzira kuye. Tabatana vana veZimbabwe, taziva kuti tinokwanisa kubata nekushandirana pamwe chete. Takukwanisa kutaura nekuronga zvino zvinoita kuti tienderere pamberi.
Kuchange kune vanyarikani vari kubva kumusha here kana imomuno vachange vari pakuratidzira uku?
Tine vanyarikani vakawanda vari kuuya. Tina vamawarire vanenge variko mazuva mashanu. Tina vamanyika vanenge variko, Dr. Manyika vanenge variko mazuva mashanu. Tina vamapfumo vanenge varipo. Tina mukoma Patterson Dzamara vanenge variko. Koma Promise Mukwananzi vaifanira kunge vachiuya asi vakazosungwa vakaiswa mujeri vasati vakwanisa kuuya.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Savannah Madamombe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tambire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro naIshe Nembire vaClemens Nembire pamusoro pemumwe murimi wechichena ari mudunhu mavo. Uyo anonzi ari kumbunyikidza vashandi uye haremekedze kodzero dzevamwe. Zvaita kuti Ishe Nembire vade kutora matano ekugadzirisa mabatira anoita vashandi nevamwe munharaunda. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Ishe Nembire.
Ndinotenda vajonga kande miri makadi zvenyu.
Aiwa ndiri mupenyu changamire. Nhasi tati timbouya mudunhu menyu tinzwe nenyaya yemumwe murimi wechichena anonzi ari kutadza kubata vashandi vake zvakanaka tichinzwa kuti muri kugununguna nemaitiro ari kuita. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Ya murungu uyu haasi munhu ari kutambira ruoko rwokuregererana yatingati reconciliation yakaitwa muna 1980. Ane utsinye neusarura ganda unotyisa wekuti ndingangokupai muenzaniso wekuti akaona imbwa yake ichidya sadza musidbed refodya akarova imbwa iyoyo zvinotyisa akasunga kunoirapisa kungave kugarisana here ikoko. Haana munhu waanomhoresa, haana munhu waanorespekta. Mukadzi anotuka sezvaari pamiri pako pake kuti chakati chako. Murume anotuka sezvaari pamiri pake kuti chakati chako. Anotiudza isu vanhu vatema kuti muri bhongoro chimpanzi. Pacompound yaanochengeta vanhu vake pane vanhu vanosvika kuma 200 asi vanoshandisa bush toilet. Saka ndozvataida ndokuti akadomboedza kutaura naye kana munhu akashanda haadi kumupa mari yake yemakore. Hungu tiri kuziva tine matambudziko eupfumi hunyika. Asi hazvingaitika kuti utadze kupa vanhu vakushandira makore 70 akangoona kuti uyo agarisa uyo anobva amudzinga. Murungu akaoma andingati nguva yapfuura akatomboisa puti munzeve dzemumwe mushandi akauya pandiri ndakatenda kumapurisa. Akaenda kukoti zvakazongoperawo zvazvo handizivewo maperero azvakaita vajonga.
Murungu uyo ane nguva yakadii ari mudunhu menyu ishenembiri?
Murungu uyo wagara kubva ndichiri kumuziva tiri muhondo achiuya kumusha kwedu muma1970s. Mapurazi maviri vakandemiri yake nemwana mwana ndiwo atinaye. Vese baba nemwana vane utsinye unotyisa unotyisa unotyisa. Avo ndingangoti pachirungu dheya hardcore racist.
Pane vamwe vaiti kunetsana kuri kuita ishenembire nemurimi wechichena uyu inyaya yekuti makagarisana papurazi rimwe chete. Dzimwe nguva muri da kuburitsa murungu kuti munge muchiwedzera purazi renyu. Mungapindura ipapo ishenembire?
Kwete kuwedzera purazi hatisi kuda kumbowedzera. Ini wangu munda wakakwana. Ndingatopa mhuri yangu, ndingatopa vana vangu kuti varime zvavo. Ini wangu munda wakakwana, handisi kuda kurima munda iwoyo hayo. Kana nanhasi handina chishuwo nawo. Ndine munda wakakura ende ndine kapasiti yekurima ikoko. Handiko vajonga kandemii.
Muchitarisa nhoroondo yekunetsa kwemuchena uyu, chii chaita kuti atore nguva yakareba kusvika nhasi akangogara papurazi ipapo pasina matana anotorerwa kana nehurumende kana nemapurisa kana nemiwo madzishe mugere imo?
Haya apa handingagone kukupindurai vajonga, asi dai ma muri muZimbabwe ndai kutaurirai. Ndongotiwo nedzimwe nguva kusimba kwake, nedzimwe nguvawo chiso chake pane vanochidawo, kana kuti anogona kurima, kana kuti munhu aoito zvipi handingazive. Kuti sei asikanguva ina aripo apa handingazive. Neniwo ndiri kutoshamisika kuti uyu murungu uyu anobata vanhu zvakadai sei asikanguva ina aripo. Nokuti haana waanotya kana vashandi vake chaivo vane nhamo vanotonunurwa neni. Vanotukirira varungu ava, vanorova vashandi. Handizive kuti simba rake vanoriwana kuti, nokuti ndongoti pamwe vanoriwana kuganda ravo nokuti vachena. Asi vachena ndione sokunge zvingashamisira ipapo, nokuti ganda rakabva panosana nyama tsvuku zvakangofanira kuongerangu.
Aiwa tinotenda zvikuru ishe nembire nekuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Tatenda vateereri, musare nerugare. Azviita
manga makateerera kuna ishe nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Blessing Zulu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vemachechi vanoti vari kuedza kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavakurudzire kuti vaite musangano nemapato ose ezvematongerwo enyika vemachechi uye masangano akazvimirira mukuedza kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Bato rePDP roita mhemberero yekusvitsa gore raumbwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya imina Chris Gande munau dzechindevere.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 10 Mpandula 2016 igama ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abokholo lwesiKristu basola inkulumo kaMongameli Robert Mugabe yokweyisa imithethwandaba yelizwe.
Isekelo sombuso siyehlukanisa amandla kaMongameli lamandla amajaji. Ngakho uqakathekile ukuthi bahlonishwe ngenxa yokuthi yinto ephakathi kwesekelo sombuso. UMongameli wethu ulamandla akhe, kodwa amandla akhe ayafinqa umsebenzi owamajaji.
Izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokwanda kwabesifazane abathengisa imizimba emalokijini.
Indlala idlisa amanyala. Yebo kambi bangazake mhlawumbe bakwenze baqonde kunabezindlini zokuthi zona ke zokunathelwa mbezane, kodwa ngabe engxenye emakini kukhona abangakwenza abangazake bakwenze nxa isimo sikhonile.
Lamuhla silengxoxo lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abokholo lwesiKristu basole kakhulu inkulumo kaMongameli Robert Mugabe yokweyisa imithethwandaba yelizwe besithi bafuna xolise ngokululaza abathetha amacala. Okunenga sekuzweni kuMavis Gama iseHarare.
Lenkuthazo yethulwe yinkokheli yamabandla okholo lesiKristu emhlanganweni lethatha lezindaba eMedia Center wokuveza imbono yayo phezu kwenkulumo kaMugabe kokwenza kwabomahluli abavumela ukutshengisela kwaZulu njengokumunyethwe isisekelo sombuso. Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda ukhuthaza uMugabe lenkokheli yakhe ukuba ahloniphe isisekelo sombuso.
Isisekelo sombuso siyehlukanisa amandla kaMongameli lamandla amajaji. Ngakho uqakathekile ukuthi bahlonitshwe ngenxa yokuthi yinto ephakathi kwesisekelo sombuso. UMongameli wethu ulamandla akhe, kodwa amandla akhe ayafinqa umsebenzi owamajaji kulomqondo wokuthi ngabe kungafakwa abantu abangakwanisa ukuncedisa ilizwe lisiya ekhethweni olutsha. Ngoba ukhetho olutsha esilufunayo kuyamele lukhangelwe i-United Nations. Ngenxa yokuthi siyakwazi lapha eZimbabwe singathi kulokhetho olutsha kuba lodlakela, kuba lokuchaya kwabantu, kuba lenkulumo eziningi.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe umfundisi Tafumane Clement Zenda uthi kumele axolise uMugabe kuZulu weZimbabwe labemithethwandaba ethi lesi yisikhathi sokutshelana iqiniso hatshi ukucatshelana.
Into embi ngomugabe yikuthi uthanda umuntu omtshela into athanda ukuyizwa. Thina soze senze lokho, sifuna ukuthi ke simtshele singaze samkhekheleza ngamazwi. Asoze sikwenze lokho baba Mugabe, ukuthi sikutshele into othanda ukuyizwa. Yithi abantu abakuthandayo ngoba sikutshela iqiniso.
Waxwayisa uhulumende ukuba ehlukane lomkhuba wokuzitshela ukuba nguye kuphela ozalibusa leli lizwe nokunaphakade. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izikolo zesigaba semaNdebeleni zisilela ababalisi ngapha uhulumende esithi amatitshala asezehliselwa imali abayitholayo eyama-allowance. Lolu dubo lubhahile elizweni jikelele, kodwa esigabeni lesi lubikwa selutshiye amatitshala asebenza khona wona lawo emalutshwana esekhonona ngoba sekumele asebenze ukuphindwe kanenginengi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yamatitshala e-Progressive Teachers Union, umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Ye, isimo sibi kakhulu ezikolo lapha ikakhulu ezemaphandleni. Ye, ngoba ke siyananzelela ukuthi zikhona ezinye izikolo ezingelaba abalisi abeneleyo. Njengoba sisazi ukuthi ke uhulumende uthethe inyathelo lokuthi angasabuyiseli emsebenzini labo ababambela abanye esibabiza ngokuthi ngama relief teachers. Kukanti njalo kasazange wabuyisela emsebenzini labo abantu ababe lama contracts a close abantu ababuya ngesikhathi se-amnesty kasazange wabisele emsebenzini. So sekudale ukuthi-ke laba bantu abasemsebenzini babona ukuthi-ke bayakhangela bonke abantwana abasesikolo. Kukanti-ke zona ezizikolo-ke ziyabe zilaba balisi, uthole ukuthi mhlawumbe ababalisi babili belamaklasi angu-7. Konke lokhu sokusitsho ukuthi kukhangelwa ngababalisi ababili, osekudala ukuthi-ke kungabi lokufundisa okupheleleyo.
Kungani kanti vele kukhanya udubo lolu lubhahe kakhulu esigabeni sema Ndebele?
Ye, udubo lolu lukhanya lukhona ngapha ngesigabeni seMandebeleni, ngoba siyakwazi ukuthi-ke indlela yokuthi-ke izikolo zeMandebeleni ubuningi bazo zikhatshana lomgwaqo, kanti vele ezinye kaziwakhiwanga kuhle. Isikhathi esiningi bezilababalisi abalutshwane abafundele umsebenzi. Kungakho-ke sekubetheka basabuyisela ababalisi abangafundelanga umsebenzi. Lokhu kudala ukuthi-ke izikole eziningi zisale zingelababalisi, ngoba bavele balutshwane ababalisi abafundele umsebenzi abakulezi zigaba zeMandebeleni.
Manje lina njengenhlanganiso kukhona yini elikwenza?
Thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union eZimbabwe sesikhulumisane lohulumende simazisa ukuba kaqhathe ababalisi ukuze babuye bazefundisa lapha, ngoba nxa kungasaqhathwanga ababalisi lokho kudala ukuthi-ke abantwana abangafundi, njalo labo ababalisi abasemsebenzini sebesebenza kanzima bezama ukuthi-ke bakhangelela labo abantwana abangelaba balisi.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, i-PTUZ, uxoxele Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Lingali tshona njani izulu kandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa legqwetha elimela abantu ababotshwa eLupane begxotshe umphathisikolo obabesithi yena kazi ukukhuluma ulimi lwabantwana lapho ayefundisa khona. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle. Ya, ungasitshela ukuthi udaba lolu olweLupane lwaqala njani? Ngamafitshane usitshele nje ngamafitshane.
Ngamafitshane kulo mphathi sikolo wathiwa Mrs. Bonyongo, kade ngumphathi wesikolo seMlamuli Primary School eLupane. Yena lamanye amatisha abafundisa abantu abancane abaku-grade zero laku-grade one ulimi lwesiNdebele abaluzwisisi, bethu abakwanisa ukukhuluma isiNdebele ngoba bavela eMpumalanga. So bebefundisa abantwana abancane bebafundisa ngesona ukuthi bafunde ngesiNdebele. Abazali le-SDC basebeyenza umhlangano, abuma ukuthi kungcono kubhalele i-Ministry of Education incwadi ukuthi no, lokhu kufumanisa amalungelo abo njengabantu lamalungelo abantwana ukuthi kufanele befundise ngolimi abalizisayo, ngolimi oluprefera ngabazali babo. Basebebhalele i-Ministry of Education incwadi becomplaina njenge-SDC labazali. I-Ministry yaseresponde no, iza zicwayisa isidabala ngkhona isimdingela kwesinye isikolo. I think izikolo zavala ithemenje yathi ivula oyisungulwa kwakhanya kungela mahluko. Abazali basebenza enye imeeting abavumba kona no, kangcono senzeni kothi umphathi isikolo sebeyabuyela kibo dingele esinye isikolo ngoba belokhu efundisa abantwana ngolimi lwemzini akubaphathi kuhle. Basebehamba baya esikolo basebathi ngo-10 babe batshaya ihera abize assembly ibizile assembly isikolo songizabe wasembly basetshela umphathi nomphathi abasamfuna esikolo. Alinga amafishane yikho khonokho.
Bangaki ababotshwayo njalo bangaphi?
Bayisithupha, hayi bakhaleswa kwamanje bakubhele bayisithupha ababotshiweyo.
Manje wena njengegqweta kuyini kakhulu elima ngakho kudaba lolu ukuthi libavikele laba ababotshwayo?
Asivumi ukuthi kulecala eladalwayo ngoba ngesisekelo sembuso esisha esiwo umthetho omkhulu elizweni, abazali bale mvumo lamandla ukuthi bedemonstrate lokupetishina bale mvumo futhi ukuthi bezexpresse bekhulume bavume imbono yabo abayifunayo leyo lemvumo futhi yenza ama-cultural practices abo ubuntu babo lesintu sabo kuhlale sigcina kile so ngakhonokho okwenzakalayo emlamuli akula nto yaphambanisayo akula mthetho owaphambanisekayo ase ngicela kumanje ukuthi angondaba lwangikhona ilidlulisele econtional court econtional court isitshele icwayisise ukuthi section 46 subsection 1 so-criminal codification and reform act constitutional kumbe kakho constitutional seni inkundla yasicela ukuthi ngangcono senze ama-ten submission esafanele mhlaka 19 September 30 iphendule mhlaka 26 September manje sebesenika i-ruling yakhe mhlaka 4 October
sikhuluma nje umama inalo umphathi sikhuluma nje umama lo umphathi isikolo ungaphi
anike esinye isikolo ewandla bentela ucela ugosi ewandla amnike esinye isikolo ewandla ugosi I'm sure bazaba inkinga efana nayo
khona esikolo lapha asuka khona sekunjani bakhona yini abanye abakhuluma ulimi abantwana abangaluzwayo
awudabulo lwase lisenzakala iministri asibhalise othisha bonke incwadi bata bebhala incwadi becela ukuthi babetransfer athink watransfer about 8 years sozolwama-teacher manje but asekhona labanye lobula asukwazi ezimbabwe abakhona abanye abavela komnye umhlubulo elizweni but okwazi imetalile epecula yizi laba abantwana abangugredzero lo-grade 1 abayifundiswa ngesona kuleni emandebeleni athink ikho waphambaniseka khona iproblem asiko ukuthi esikolo wakula bantu besoneni hayi iproblem ukuthi abantwana abancane bayifundiswa ngesona abebekhona abantu bavela emashoneni but bakwazi ukukhuluma ulimi
hayi kuyezwakala hayi sibongile ukuxoxa lawe ungavalela isiZulu okay ube lelanga elihle lo ke ngumnumzana Dumisani Dube igqwetha ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilale. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokwanda kwamantombazana athengisa imizimba emalokijini zisithi lokhu sekususe isimo salezindawo. Lolu daba lubikwa lubhahe esigabeni sephelandaba Mpophoma lamanye amalokiji aseduze. Ukuhlaziya imbangela yalesi sehlakalo sixoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla othi umumo welizwe yiwo ongaba ubangela lokhu.
Yeah, singaba sinye sona sikhona kuyiziqokoqela kodwa zingaba khona ezinye kodwa esemqoka isona lesi ukubonakala komnotho kwelizwe ukuthi abantu sebeswele ukuthi bangabambani zangaphi abanye sebebona ukuthi ingabe yini abayenzayo iqondile kubo nxa bezazuza ukuthi bona la bantu abo baphile isizathu esikhulu ilizwe lonakele imisebenzi kayikho nasebenzayo kabaholi ledola leli elisengezelelikangalikho ilizwe liphansi ngakho abantu bazakwenza ingabe yini ezabenza ukuthi bathole okuncinyane inhloni sebifo selemfuleni zageleza lahamba yebo kambe bangabe bekhona abanye abavele besebenza khona lokhu kodwa umbono wami ngibona ngathi abanye sebesenzela ukuthi okwanamhlanje kamenza zuzani ikusasa isazibonele kakhulu yisona lesi ukuthi ilizwe selifile selibhazalele abantu sebeswele ukuthi bazabamba ngaphi ngobana njengoba ngisithi imali kayikho abadenti amatamati sebebaniza kakhulu labasebenzayo kabahozi kufuneka udla nsuku zonke ngabona isizathu esikhulu kakhulu ilizwe leli seliwile
abakhona abathi ukudla kwalezi nsuku lakho kungakubangela ukubana abanye abantu bebe le mizwa ebukhali kakhulu kungakuliqiniso no
hayi kangikukholwa lokho yindaba kusizakala kwelakithi kuphela angithi ukudla ethi kudla unengivele emazweni amanye aswelakithi kungani kungatholakali kuwona lawo mazwe lapho labo abadla khona ukuthi kudlayo hayi lokho kangikhola liqiniso abantu bangacada ngakhona lokhu kodwa mbona ukuthi hayi kangikhola ungavusa imizwa yabantu angeyiwo amaphilisi la nemithi lezihlahla ezithile kodwa ukudla kudla kula kudla okunjalo ngoba hayi indaba kusenziwa ngabalithwala okungenziwa ilizwe lonke indaba kungenzakali kwamanye amazwe lapha esithi ngakhona abakudlayo labo ntengathi hayi sokungekucada ngomunu njani khona ukuthi ngaba liqiniso leli
kodwa-ke nxa sikhangele umama kumbe intombazana olobuntu obugcweleyo ukuthi engabulahlela kachana aye laye ebhawa kumbe endaweni ezilabaningi etsiya thengisa umzimba
kunzima kanti labalaleli ukuthi yebo kumbe hhayi kodwa iningi labo bazama bafele ngaphakathi kodwa kulesika umuntu wesindebele in indlala idlisa amanyala. Yebo kambe bangazake mhlawumbe bakwenze baqonde kunabezindlini zokuthi zona ke zokunathelwa mbezane, kodwa labe ngxenye emaqini kukhona abangakwenza abangazake bakwenze nxa isimo sikhonile. Ngibona ngathi kwelinyanga abantu basuka balinganise ubuntu babo lokuhwaya kwendlala. Umuntu akusenzela ukuthi ubuntu lobo ngasozabudle uzabukwa ngabantu, kodwa indlala ingambulala. Neqiniso bakhona abanye abaqina bebeka ubuntu eceleni belandela indaba yethumbu, bekwazi ukuthi kakuqondanga kakulunganga, kodwa bazuzeni ngakho khona lokhu. Yibo siyababuka, siyabakhuthaza, siyabancuma abanjalo. Kodwa-ke hayi, iningi labo ngibona ngathi bangawela khonabo sibili, bangalingeka usathani lamandla kakhulu aze kuye endaweni zendlala.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Kulomfundisi wesonto yeRoma uFather obikwa emithise usister wesonto kwaBulawayo. Umfundisi Kevin Mthunzi Dakayendesa ubikwa ebaleke elizweni waya kweLengilandi ngemva kwalesi sehlu. Usista ozithweleyo ongabethwanga igama ubikwa exotshiwe esontweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izokholo umnumzana Isaac Mpofu.
Okokuqala, wonke umuntu osemhlabeni ungumuntu usenyameni, lakho ngaphezu kwesono ngitsho lasiphi. Yikho-ke izinto ezinjalo ziyethusa zona, kodwa kazimangalisi ngoba sikhuluma ngabantu abangabantu abasenyameni labo. Okwesibili, yilokhu baba sehlukene amasonto lezinkolo zehlukene. Thina ngokubona kwethu thina abanye ukuthi imvelo yavele yathi umuntu uzaba lo msizi wakhe, uzaba lo munye wakhe abazasizana, owesilisa lowesifazane. Siyanikela imvelo sisithi abantu bangahlala nje sibili, bahlale nje baphilise inzalo kaNkulunkulu. Sibonge ngathi thina ngokwethu kubona kuvele kunzima, ngoba abengabenyama basuka besebewela esilingweni leso esinjalo.
Kungakusenzakalani manje nxa sikhangela izehlakalo ezifana lalesi?
Ngokubona kwami kuyethusa ukuzwa indaba enjalo, ngoba umuntu owafungayo wathi yena ngizakuma ngingaze ngangena kulokho abesesenza khona lokho, kukhanya engathi yinto eyethusayo njalo yinto ngaqondanga. Ikakhulu ukuthi kuthiwa yenziwe ngumphrisi, wayenza le nani bonke bobabili babefungile ukuthi abazi ukungena kulesi silingo, kodwa bobabili sebengene esilingweni esinje. Kukhanya engathi kwenza ukuthi abezokholo ikakhulu abalenkolo leyo kumele bakucabange kuhle, babone ukuba kathi imvelo bangayehlula nja. Lamhla sekuvela sekuqhayeka ebala ngoba kube lo monakalo. Kambe ngokufanisa nje, kakukho yini okwenzakalayo izinsuku lamalanga okungalamonakalo, kodwa isono sona sisenziwa? Umbuzo nje esizibuzayo ngawo wona la ukuthi kuvele into yakhona iletha ubunzima, iletha isilingo, iletha ukuthi abantu bese besenza iso, kanti bengasuki nje laba balandela imvelo bathathe bende njengabaningi kungabi yisono.
Nisehlakalo lesi singasitshengisa na ukubana lalabo abangafunganga bakhona abayenza ubuchapho obunjalo?
Baningi ababenzayo sikubi lobo buchapha, kodwa-ke bese sithi umehluko ukhona. Umehluko yikuthi bona bazele abazange bafunge kuNkulunkulu. Isono sika sikhulu nxa ufunge kuNkulunkulu wamtshela ukuthi hhayi Nkulunkulu wami kangiukwenza lokhu, kodwa ukuthi ukuthi siyake thula isifungo sekuyisono esikhulu okudlula esalabayana abavele bengasenzanga leso sifungo.
Hello ke ngumnumzana Isaac Mpofu ingcwethi ecubungula ezokholo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065, la ku 15460 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Lamhlanje kweziphethelene labesifazane uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo sanda ukuthola isicoco sokuba nguMiss Africa USA unkosazana Andile Nobuhle Mpofu, yena onguMiss Zimbabwe USA esigabeni seWashington State.
Salibonani mwili ya Zimbabwe, ili zelani ni Angela Mpofu, and here ni ya umangoba za Miss Africa Washington State.
Kuti ufike njani, uhambo lwakho lona lolo?
Selisa, niketa uMiss Zimbabwe USA ngo June, itlape nga talipa konu kulu mselela uMiss Africa Washington State, and wako nga sondo enu la kaku into enzi masirili. So that you can talk with Nama weekend with Shangana, Silung Selela, Westwind, so we can now humble, we stay to humble and journey. You go on now, Tim, a military provision journey. You want to get the market to call it three or four categories. Get our guys a corner who cut it down. You see the good top five, the government is got a corner who was a Yumbuzo, Nabambuza, Umbuzo or team. Ma. Nanyi ngaba le $100,000 ewuthi ngibuyele eZimbabwe ngi-investor. Bathanda investment engingayenza. Ngaphendula okumayelana nalokhu platform engiyenza yona. Eyokufundisa abantwana nokubancedisa ukuthi bezizokokudla. Ngapha ngabatshela ngathi nxa ingawini imali engaka, ngenyanga ngiyabuyela ngekhaya, ngifike ngiyifake ezikolweni, ngifike ngincedise abantwana abangela thuba lokuthi baye esikole, abangela kudla ezinzini.
Abangini abemuli bayakusekela ekwenzeni lo msebenzi, abanye njalo ngabakhangela ngelihlo lokuthi abenza lokhu ngabantwana abangaziphathanga.
KuMiss Africa Washington, ama-categories ethu wonke bazama ukuthi betshengise abanye abangazeli i-Africa ukuthi i-Africa ilani, i-culture yethu. So for the most part vele sebesifunkugqoka khona sesikugqokayo ekhaya. Mina ku-traditional ngangigqoke okugqokwa ngamaNdebele ekhaya. So abantu laba babesithi wena i-modeling kumbe ama-competition anje ngabankazana abangazithathanga, mbona ngani ngabantu abangela ulwazi olukhulu ngalokhu sebesizenza. Ngoba ama-platforms lawa alungiselela amankazana ngoba amantombazane abanjengathi abafisa ukuthi bebe part of ama-social discussions in our communities, bebe part of ama-difficult discussions, you know, ngabe kuyi-education, ngabe kuyukumelela abafazi ezindaweni ezishiyeneyo, kuyukumelela laba abaku-domestic violence. So it is a platform or which is sonke singamankazana in our community to be part of these social changes, social discussions, ukuthi lathi sibe sizwakale, simelele laba abangela amazwi angabe engazwakala in state of higher authority. Kodwa mina abangikhaya ngabantu abangisupporta kakhulu, abanikele ngihamba ngedwa. Even noma labangani sibe ngabantu abangisupportayo, noma lapho ngingasengani sengilahleka, abantu abangiphendukisa endleleni ukuthi hayi kazani lapho usungane silahlekambe sangangiphendeke lapho endleleni.
Ela kusasa limi njani kuthi azobani ongayipha kwamanye amantombazane lokhu kuqhubekela phambili ngesikolo sakho?
Ikhe ngiqhubekela ngosijana yesibili ngelesini.
ngiqalisa my third year esikole. So ngibonfuna ukuthi kulaba lapha abafisa ukuthi bebe ngabantu abangena ku-modeling pageantry. Isikole sibi yakuqala ngoba lakho ku-pageantry baku-PPT brain. Angeke ukwanise ukuthi ube ngu-Miss the Miss Africa, the Miss Zimbabwe, the Miss Vine, kungela sikole. Ngoba kuzamele uyemelela abantu, kuzamele uyemelela ilizwe lakho, kuzamele uyemelela amankazana njengawe, kuzamele uyemelela umuntu wonke nje jikelele. Kuyebo kumele ukuthi ube yazi into okhuluma ngayo, kuyebo kumele ukuthi noma ngakho nxa ukhuluma, abantu bekwanise ukuthi bekholwe kukho lonke okukhulumayo. Ube kwazi ukuthi yenze i-research ekwaneleyo, futhi eyiliqiniso. Isikole nje ngiyatheke kube into zokuthi hayi ngiqala ngenze lokhu ngisengqekisa isikole yinto ohamba ndawonye ngoba kuza kudinga kakhulu kuzafunakala kakhulu lokho konke ozakuyenza. Nxa kuyukuthi lawo uzibona ufuna ukuyenza izinto ezinje, engikutshela khona ukuthi ayisento eyilula, akusogqoka isigqoko kuphela usuhamba esitejini. Uzabo uphakathi kwamanye amankazana apolished, abanye amankazana adevelopin zoko esikhathini eside. And layo nxa ufika kuyesikhathi sakho kuye-first time, kumele ufike ube very confident, uzikhole, ukhole baqala kuwe ukuthi into le yami ngiyakwanisa ukuyenza. And akula muntu ongakutshela ukuthi awungeke ukwanisa ukuyenza, kumbe kula bantu abanje kuphela abangakwanisa ukuyenza. As long as yena uzitshela ukuthi into le into ofuna ukuyenza, into le into esenhliziyweni yakho, kuhamba phambili yena.
Alo-ke ngunkosazana Andile Nobuhle Mpofu osanda kuthola isicoco sokuba ngu-Miss Africa USA, elesinye njalo esokuba ngu-Miss Zimbabwe USA esigabeni se-Washington State. Elemelika elethesa eleZimbabwe izijeziso zenotho lithi lokhe libheke ngelihlo lokhozi okwenzakala kulelo lizwe. Isiphathamandla sedale leCongress unkosikazi Karen Bass olilunga lekomiti ebona ngendaba ze-Afrika lezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele uthi sesifikile isikhathi sokuthi eleMelika liguqule izibopho zazo eziqondane leZimbabwe.
I think we're at a crossroads with our policy and we need to figure out what we're going to do in the next
Sesi administration. Sesifikile isikhathi sokuthi sigukule ukuphathelane lobudlelwano bethu leZimbabwe ikakhulu ngezibopho ezikhona okwamanje. Kodwa ke ngilethemba lokuthi kuzolunga. Njalo ngijabuliswe kakhulu ukusebenza kwemithethwandaba lapho eveza ukuba iyasekela ilungelo lalabo abatshengiselayo elizweni okwenza sibe lethemba lokuthi kuzolunga eZimbabwe.
Unkosikazi Karen Bass lilunga ledale leCongress eleMelika ekukomidi ebona ngendaba ze-Afrika lezinye inhlanganiso zezempila kahle emhlabeni jikelele. Mayo mafiki zolo bayeza ngapha kweleMelika kuyona le inyanga singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Izikolo zesigaba semandebeleni zisilela ababalisi ngapha uhulumende esithi amatitshala azehliselwa imali abayithola eyama allowance. Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngokwanda kwabesifazane abathengisa imizimba emalokijini. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithe lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.